Vachitaura mushure memashoko avamunangagwa pazuva rekucherechedza zuva reAfrica Anti-Corruption Day, pamwe nemashoko avakataura ekushora uori pamusangano wePolitical Actors Dialogue neZuro, mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Khumalo vanoti aka akasike kutanga vamunangagwa vachitaura mashoko akadai asi pasina zviri kuitwa. VaKhumalo vanoti semaonero avo hurumende iripo ine uori hwakanyanya kudarika hurumende yava Robert Mugabe.
Hurumende iripo iyi inenge itori momuori and vanhu vari kutora mari vachitora vachizviisawo muhomwe kuti kana uchifamba kunzoko vakutonzi kutora mari United. Vanhu vakutotsvinira hurumende iyo kuti ha ndeye kutora mari United, saka vakabvisa vaive pachigaro kuti vachipindawo vaonewo mukana wavo wekutorawo mari.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti pavakatora matomu vamunangagwa vakataura kuti vachaparadza uori, izvo zvavari kutadza kuita sezvo uori hwacho huri kutoenderera mberi.
Uori hwacho hausinyaya yekuti patorwa mari chete, asi kune uori futi wekuti pfuma yese yenyika iri kutorwa navanhu vashomanana, vatora kune zvekufambisa zvemafuta ekufambisa, vatora kune mabhengi, vatora kune mamaini, upfumi hwaenda muvanhu vashoma, vanhu vazhinji vachitambudzika. Saka pari kuda kuti paitwe hurukurano dzekuti dai vauya tigare pasi, asi tiri kuona kuti hurukurano havasi kudzida, nekuti kutripartite negotiating forum kwatinofanira kunga tichikurukura hurumende nevemabhizimusi nesu vashandi havasi kuchikoshesa chinhu ichocho, nesu takutoona kuti hakuna basa rekuendako.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vanoti vanoona sekuti zvinonetsa kuti hurumende irwise uori, nekuti vazhinji vanoita uori vari pedyo nemutungamiri wenyika nevamwe vakuru vakuru muhurumende.
Tanzwa zvakawanda nezvamunangagwa achitaura. Munoziva kuti vakabvira kare vachingotaura kuti tada hatichada zvecorruption, hei zvazoita sei zvecorruption, but government is not taking a strong stand panyaya dzecorruption. Vanhu vari kuba, kuri kubiwa police force, kuri kuitika corruption isingaiti. Mukaenda kwese magovernment office munoona kuti corruption yega yega. Saka kana vachitaura kuti vari against corruption, where is the evidence yekuti mamovements ari kuitwa? Ngatitarirei zvakaitwa naJohn Magufuli izvezvi, president wekuTanzania. It was very straightforward and wakauya ari strong achitanga kuita fire vanhu vakanga vachiwanikwa vachiba kumahospitals nezvo zvakadero. Ko muno musei tichitadza isisu kuita go against zvinhu zvatinonyatsoona zviri pachena kuti hapari kubiwa?
Vanongora nyaya dzematongerwo enyika vakarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti mashoko avamunangagwa anoratidza kuti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nyaya dzeuori munyika.
President vakaratidzawo kugunun'una kwavo nenhau yeiri kutaurwa mazano ecatch and release. Zviri kuratidza kuti president munhu ari kunzwisisa, munhu ari kuona kushata kwecorruption, ari kuonawo ari kuitawo mafrustrations seari kungoitwa nemazimbabwens ese panhau dzecorruption, kuti kumakoti kana nyaya dzaendauka ngadzikurumidzawo kuti dziongororwe.
Asi vamunangagwa vanoti hurumende yavo iri kuedza napose painogona napo kurwisa uori. Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti hurumende yavamunangagwa iri kurwisa uori, ndosaka vamwe vakuru vakuru muhurumende vaine nyaya dzeuori dziri kumatare.
ZANU-PF vanova president vehurumende renyika yeZimbabwe is on the forefront fighting corruption. Ndo vari pamberi isu tichitevera, ndo vari kusaka kuti dzimwe nhengo dzinobva mubato redu munomu dzadzisingasungwi nenhau dzecorruption dzimwe dzakaparwa munguva yana president Mugabe dzichisungwa pari zvino tisingatarisi nokuti munhu unobva kumatongerwo enyika ebato ripi, kana kuti unobva kukereke ipi, kana kuti unobva kun'anga ipi. Hatisi kutarisa izvozvo. Ndokusaka vana Dagilas Tapfuma vari mujeri kutaura kudai. Ndokusaka vana Zora Mugumbo vaine nyaya dziri kukoti. Ndokusaka vana Priscilla Mpfumira vaine nyaya dziri kukoti. Ndokusaka vana Undenge vari mujeri ikonezi mafoma ministers. Zvose izvozvo zvinokutaridza kuti hurumende haisi kumira pakurwisa corruption. Vaobhadhara mwoyo vanga vari minister of health nekuda kwenyaya dzavo dzeukoti vakadzi chibuda mukabhineti hakukwanise kumirira mukabhineti yavamunangagwa.
Kubvira pavakapinda muhofisi pane makurukota ehurumende anoti amai Priscilla Mpfumira, vaobhadhara mwoyo nevamwe vaive makurukota ehurumende vakaita savaIgnatius Chombo navasame Undenge vakasungirwa nyaya dzeuori. Sachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission Justice Lois Matanda Moyo vanoti matare anofanira kusimbiswa kuti ape mitongo inodzivirira kuparwa kwedzimhosva dzeuori munyika. Sangano reTransparency International rinoti Zimbabwe inorasikirwa nemari inodarika bilioni remadhora ekuAmerica nekuda kweuori gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.